kuungana kwatinge takaita kudai kuri kuchama kuda kutsvangana mazana uye zvinotonekwa kuti toti patiri kuti kubvasara makore manomwe kuti tisvike panonzi HIV and AIDS harishave dambudziko pasi rese asi izvozvo zvikasvitika sei pabwe pacho Zimbabwe senyika nokuti tiri kutarisa kakuti izvozvo kunyange panhau dzebhajeti dzakaturwa last week tichitarisa mugore ra2024 hatisi kukwanisa kusvika kuAbuja declaration
asi kamufundisi vebazi rezveutano nebazi rezvemari tanzwa vachitaura kuti vari kuisa rutsigiro rukuru muzvirongwa zvekurwisana nedenda irori
15% of the national budget dai yaiswa kupi kuutano izvozvo zvaramba izvozvo gore negore togara takazvichemera asi hazvisviki saka chikamu ichocho chinenge chatoitwa chinenge chaunzwa kuministri yeutano pamwe pacho kurongori idonhwe rakdzikabadzi zvisingapedzi kuti zvibatsiridze pane zvinofanira kuita saka idambudziko rinoitika iroro zvakanyanyisa tiiri chimwe chinonyanya kuti gozhera ndichocho kushayikwa kwemishonga munzvimbo dzedu dzatinoenda kundobatsirwa
tombonzwawo vemamwe masangano nevamwe varwere vachiti mishonga iriko kuzvipatara pachena iri kuwanika zvakadini munyika
tobva tati mwana atsva dumbu mai vatsva musana hongu pamwe pacho vanoda kutibatsira vana chiremba vane vakoti varipo asi zvokutibatsira nazvo zvakaita semishonga yacho hapana saka ipapo ari kuzongoramba achitsva panenge pachidzwa mikono muviri tisu huswa hunoramba huchitsokodzerwa kuti tisu tiri kurwarirwa tisu takagozherwa nganditori semunhu akaita kunge ini ari kunwa mishonga yemaarv yandiri kutenda kuti pari nhati chikamu chikurusa chiri kubva kunze kwenyika chiri kubva kumadhona ndo ari kutibatsira uku ndo kunonzi kurererwa vana nababa vepanext door
tichitarisawo iwo musangano weicasa uri kuitwa uyu zvamunenge muchitarisira imi kuti mubudewo nazvo zvinozobatsira mumusangano uyu ndezvipi
musangano wemhando yakadai uchiitirwa uyezve muno muafrica tinotarisawo kuti panobuda zvisungo zvakawanda nokuti tiri vanhu vasangana tiri vanhu vari kubva vane from different background uyezve vamwe vacho vanenge vane zvinyunyuto vamwe vanenge vane zvikumbiro saka pamisangano yakadai ndo patinenge tichipangana mazano pamwe pacho tichidzidza kuti vamwe vakazviita sei.